Mumwe mukuru mukuru musangano re ZNNP Plus va Clarence Mademutsa vanoti mushonga mutsva wedolutogravia kana kuti DTG uyo wakaparwa muZimbabwe gore rakapfuura hausati wava kupiwa vanhu vakawanda vanorarama neHIV AIDS munyika.
Ministry of Health yakange yakaita plani yayo gore rapfuura chiti ichatanga kuisa vanhu pa DTG kana kuti dolutegravia na mei zvichipfuurira kunoenda muna naAugust zvichitarisirwa kunzi muna December vazhinji vanhu vanoramba utachiwana vangadai vari paDTG. Asi dambudziko ravapo nderekuti kana tichitarisa muna January munomu havasi vese vaendeswa paDTG. Explanation yatakawana ndeyekuti tichine mishonga yakawanda yeefivirenzi. Efivirenzi ndiyo yatiri kubva kwairi tichienda kuDTG. Saka vari kuti ivo tinofanira kutanga tapedza efivirenzi yacho kuti tiende kuDTG.
Vamademutsa vanoti vanhu vanorarama neHIV AIDS vakawanda vaifanirwa kunge vakatanga kumwa mushonga weDTG gore ra2019 risati rapera. Vamademutsa vanoti vanhu havafanirwe kuramba vakamirira mushonga weDTG sezvo wakanakira kuvanhu vanorarama neHIV AIDS.
Hachakwanisi kuti tese tiende pamushonga iwowo nenguva yanga yakambotarwa kunzi yayo kutanga last year. And by December last year tikadai tese tiri pamushonga iwo. Saka ndochinotinetsa kuti dai takwanisa kuti tese taenda paDTG nenguva pfupi pfupi, nekuti DTG taiona kuti inotibatsira iri less toxic, hainyanyi kuti kwadza makwadzira anga ari kuita mimwe mishonga.
Vamademutsa vanoti dzimwe nhengo dzesangano ravo dzanga dzichinetseka pakushandisa mushonga weefivirenzi. Nokudaro chinhu chinenge chakanaka kuti vanhu vakawanda vashandise DTG sezvo mushonga uyu usina hukasha hunovhiringidza utano hwevanhu vanorarama neHIV AIDS.
Vamwe vaichema-chema nenyaya yeefivirenzi kuti efivirenzi inotiti tadze kurara, inoti ndite ndichiona zvinhu zvisizvo. Saka totarisira kuti DTG nenguva pfupi pfupi inotevera ingave iriyo drug itinokwanisa kuti tese titange kushandisa mugore rino ra2020.
Vamademutsa vanoti havasati vava neruzivo rwekuti vanhu vangani vanofanirwa kunge vachipiwa DTG.
Ivo mastatistics hatisati tanawo, asi semazivire tinoita uyezve sematauro atakaitwa neministry vanga vari kutanga kumwa mushonga iwoyo vanhu vanga vachitotanga kunzi vari positive musi wacho iwowo. Saka tofunga kuti nhamba yacho isati yakura zvakanyanya zvekuti tingati tane more than half of vanhu vari kumwa DTG. Handifungi kuti takusvika palevhu iyoyo, nekuti programu yekuita roll out DTG yakamboti dzikirirei towards the end of the year.
Asi mumwe mudzimai asina kuda kudomwa nezita rake anoti vanhu havafanire kumanikidzwa kuti vapinde muchirongwa cheDTG sezvo vamwe vanhu vakaita saivo vasina dambudziko nemishonga yavari kunwa pari zvino.
Ndakatoti zvona hadzisi kuda kuchinja because iri kundiitira. Saka it's not a must yekuti munhu wese ari kubva atonzi chibva atoenda paDTG. Vamwe they are still taking tenofovir.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo kuti zvii zvakanakira mushonga mutsva uyu uye kuti sei vanhu vakawanda vasati vava paurongwa hweDTG sezviri kutaurwa navamademutsa. Asi imwe nyanzvi munyaya dzezvirwere mubazi rezveutano Dr. Clorata Gwanzura vanoti mushonga weDTG mushonga mutsva unobatsira kudzikisa ukasha hweHIV.
Mi munoziva kuti patinonwa mishonga maARVs macombination andi macombination emishonga mitatu ndo yatinoshandisa. Saka iyo iri DTG i1 asi change iri mucombination inenge yakunzi TLD. TLD inenge ine tenofovir lamivudine nedolutegravir DTG. Yatiri kunwa iye zvinezvi tine TLE andi tenofovir lamivudine neefivirenzi. Saka T na L avo vamwe chete pane mishonga iri kunwa izvozvi. Saka DTG iri yachingobvisa the efavirenzi yagara iri mushonga uri kunwiwa nevazhinji yezvinoizvi vari pafirst line yo replace iwoyo tina ivo vanongoramba vari vamwe chitege tinotovhenedera mevedi ndiwo mushonga wagara uripo uri kushandiswa nevazhinji vari pafirst line yezvi saka DTG ndiwo unenge uri munyowani.
Dr. Gwanzura vanoti bazi reutano rinogara richiita ongororo dzekuona kuti ndeupi mushonga ungave nani pakubatsira vanorarama neHIV. Zimbabwe imwe yenyika shoma dzemuAfrica dzava kushandisa mushonga weDTG uyo wakatambirwa zviri pamutemo muAmerica mugore ra2013 mushure mekunge nyanzvi dzeutano dzaona kuti mushonga uyu waibatsira zvikuru kudzikisa ukasha weHIV AIDS. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Kirimzamiri.